Vachitaura nezuro kuvanhu vanodarika zviuru gumi nezvina muJohannesburg, muurongwa hwekurangarira vaMandela, vaObama vakarumbidza mabasa akaitwa navaMandela avo vaifanira kusvitsa makore zana gore rino dai vakange vachiri vapenyu. VaObama vakati hondo yerusununguko haisati yapera uye vanhu vanofanira kudzidza kubva kuhunhu hwairatidzwa navaMandela. VaObama vakaratidzawo kushushikana nerusaruraganda ruchiripo munyika mavo nemuSouth Africa, zvinhu zvavanoti ndizvo zvakarwirwa navaMandela kuti zvipere pasi rose.
My people guided this nation through negotiation, painstakingly, reconciliation, its first fair and free elections.
Vamadhiba vakatungamirira nyika vachitaurirana nevamwe mukuregererana nemusarudzo dzokutanga dzakasununguka. Tese tinoona mwoyo munyoro wavo nezvese zvakanaka zvavakaitira vavange vasingaurirani navo.
Mashoko akataurwa navaObama ndeemhando yepamusoro zvichitevera kusiya kwavo basa semutungamiriri weAmerica muna 2017 mushure mekunge vashanda muWhite House kwemakore masere. VaObama vakasangana navaMandela muna 2005, makore matatu vasati vasarudzwa kuve mutungamiriri weAmerica. VaTrust Masilela, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, vakati ikurudziro yavaObama haina kunangana neSouth Africa chete asi kuti ikurudziro kunyika dzose kuti dziremekedze kodzero dzavanhu.
President Obama vakurudzira hurumende dzepasi rese kuti dziremekedze freedom of expression, freedom of choice and freedom of the press.
Chipangamazano musangano repolitical economy Southern Africa vaGideon Chitanga vakatiwo mashoko avaObama aburitsa pachena matambudziko ari kunetsa nyika zhinji pasi rose.
Mashoko akakosha zvikuru. Vatanga nekuparura mamiriro akaita pasi rose ranhasi maererano nekuchinja kwekuti nyika dzine simba dzinogarisana sei nenyika dzimwe pasi rose. Vataura nyaya yerusaruraganda vakaibatanidza nematongerwo anoitwa nenyika dzine simba maererano nekudyidzana kwadzo nenyika dzatinoti madeveloping countries.
Mutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pamwe nemudzimai wavaMandela amai Gracia Machel vakarumbidza vaMandela vakakurudzira munhu wese kuti azadzikise chido chavo chekuda kuona munhu wese akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.